kunzwa makaita ichokwadi idiroro pamuganhu weBed Bridge havasi kudanwa anonzwa pakazara zvizvarwa zveZimbabwe zviri kufa kuzvipandarasiyana zvakwavange vaenda kuzororo rinoya kamwe chete pagore zororo rekisimusi zororo regoretsva saka mitsetso yakareba zvikurusa iri kutofamba yakaita kusararika yakatiwandei kudarika mumwe chete asi ichienda semhumhu chete saka kana munhu achisvika hake paBed Bridge anofanira kuuya kudzika mabhikozi vamwe vari kutozvika pakutora 24 hours daizvozvo vasati vakwanisa kunge vachidhindirwa mapaspot avo kana kuti vasati vapedza rongwa hwekuyambuka pamabhodha mairiro ekuZimbabwe nerekusouth africa
imi sesangano zvii zvamuri kukurudzirawo vari kufamba
tainyora pagandemutande redu pamwe chete nefacebook tichizivisa vafambi kuti vanokwanisa ngavashandise mugwagwa webotswana weflumtree border post bhoda rega nemubotswana mubotswana mune mafuta akati chipei anova anozongokanzura kakureba kakaita kako ndokunge vari kuenda vonokwane zvichienderera mberi asi vanenge vachiendawo kana mumesina nemulusi chicha zvinogona kutiwo mepi tovaende nekubotswana saka vanhu vese vanenge vachiendawo havo mupolokwame kuenda mberi kuenda nana Joburg kana Cape Town vanokwanisakanisa mabhodha ebotswana kana vapinda mubotswana mune mabhodha akawanda anosanganisa ana Matis Street Border Force ana Tokeng Border Force nemabhodha akawanda akasununguka zvikurusa havatore kana chidimbu cheawa kuti vange vatoyambuka mabhodha iwayo
takanzwawo vezimura vachitaura nguva yekisimusi kuti vanenge vaisa vashandi vakawanda pamuganho weBed Bridge zvikuru kuwanda kwaita vanhu kuratidza here kuti vashandi vashoma kana kuti vanhu vauya nguva imwe chete
bodo mukomajonga haisi nyaya yekushayikwa kwevashandi inyaya yekushayikwa kwekapasiti chaiko nenyaya yesystem system yacho kapasiti yesystem kana paine makombiyuta 5 chero ukaisa vanhu 200 hazvinova zvinobatsira vanongoramba vachitoshandisa makombiyuta 5 iwayo saka kunozonyanya kunetsa kusouth africa kudarika kuzimbabwe kuzimbabwe zvino zvikurumidzei asi kusouth africa zvinodzinonokei sekuti vane kahore kavainako kekuti vanenge vachidawo zvavanoda kuitirwa zvichiitiwo zvekare vane vachitsenengura kutsenengura mapasipoti kuti hakuna zvidhinde here zvepasemuti kutsenengura kuti hauna kunge waoverstay here kupfurikidza ugaro hwako kusouth africa saka pane zvakawanda zvavanokuye kunyengererwa kuti vape vanhu mazuva saka zvese izvizvi zvinononotsa kufambiswa kwebasa.